Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vemuchitungwiza vanoti kanzuru iri kuvapa magwaro okubhadhara mvura, asi hapana ari kuverenga mamita emvura. MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inoti zvichemo pamusoro pezvakaitika pana mamwe makongresi ematunhu ebato ravo zvichagadzirirwa pasi kukongresi huru iri kuuya svondo rino. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust rinoti vanhu havachafari nemashandiro ari kuita kanzuri yeguta iri, zvikuru sei zvavave kuita zvokutumira vanhu matsamba ekubhadhara mvura asi mamita avo asiri kuverengwa. Mukuru wechitrust Muzvare Alice Kuvheya vaudza Studio 7 kuti vanhu havachafari pamusoro pemakanzura anouya mamwe achienda panguva yesarudzo, vachisiya pasina basa raitwa izvo zvinoomera avo vanenge vasarudzwa kuita makanzura matsva. Muzvare Kuvheya vati munyori wechitungwiza anofanira kuudza vanhu zviri kuitika uye anofanira kuedza kupindura zvichemo zvevanhu. Tabata Muzvare Kuvheya kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Chekutanga ndautaura kuti muchitungwiza zvinhu zvese iko zvino hazvina kumira mushe, aringomanya mamire nerongo. Kunoti nyaya dzemasuweji, nyaya dzemvura, vanhu vari kuona mvura kana kamwe chete after 2 weeks, nyaya dzekutakurwa kwemabhinzi dzemabhini kanzuri ringotaura kuti hanzi madhiziri ari kunetsa. Uyezve nyaya dzekushayikwa kwetransparency, mapepa emvura ari kuya pasina mamita ari kumbochekwa naotariswa. Zvinova zvinhu zviri kushungurudza vagari vechitungwiza kuti mari yacho vari kuiwana kupi yekuti vazowanikwa vachitichaja mutero wemvura wemabhini asingatakurwe kuno service delivery. Uyezve tine chinyaya yekusabhadharwa kwevashandi pamwe chete nevaivembova vashandi vekanzuro. Zvinova zvinhu zviri kushungurudza kuti ndiani anoshanda kana asina kubhadharwa, anobhadhara sei paanogara kana asiri kupuhwa pei yake, kudya kana kubhadharawo zvikoro, kurapwa zvakasiyana siyana. Zvinhu zviri kushungurudza muchitungwiza. Saka tinoti isusu muchitungwiza hapana kugarisana kana kufambidzana kwakanyatsonaka nemanagement yekanzuro.
Musangano wamakapedzisira kuita nekanzuro hauna kufamba zvakanaka. Chii chakaitika amai Kuvheya?
Ichokwani, musangano uyu wakadedzerwa nameya chitungwiza vaLove More Michael nemakansela avo nemanagement pamwe chete nesuvagari nemastakeholders maorganization akazvimiririra. Inini semumiririro wevagari takaona kuti pamusangano apa chinhu chaishota aive town clerk vanova vamakunde. Sei ndiri kuti chaishota nekuti vamakunde has been there pacouncil. Ava vese macouncillors vanhu vari kuuya 5 years dzega dzega dzichipfuura, vamwe vari kudzoka vamwe havadzoke. Zvinova zvinhu zvatiri kuona kuti they are just inheriting my problems. Ava ari kubatwa kana kuti ari kuitwa nemanagement. Saka hapana change inoitwa. Saka taitine zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisa kushayikwa kweservice delivery muchitungwiza. Zvataiona kuti makansela chaiwo they cannot answer these questions, but town clerks vamakunde vanove munhu agara makore mazhinji vachitungamira guta rechitungwiza town clerk kuti vange vachikwanisa kupindura kuti chii chiri kuitika tukuenda kupi nekuti kana taka zvitarisa guta rechitungwisa takutoita kunge takutosvika pa status yekuve musha chaiwo kana kuti plus.
Pane kusawirirana kukuru kuripo pakati penyu sevagari vemuchitungwisa nekanzuri yenyu, muchaita sei nazvo?
Isusu sechitungwisa Residence Trust kana kuti Chitrust tichaona kuti tagara pasi pamwe chete na town clerk va George Makunde, pamwe chete na mayor Love Moma iko, uye zvekare nemamwe councillors, kuti tione kuti tinobatsirana sei kuti nyaya iyi kana kuti guta risumuke, kuti nyaya dzose dziri kunetsa muguta dzinge dzichigadziriswa. Saka ndo zvinhu zvatiri kuronga kuita masvondoro atakatarisana naro.
Avo vanga vari mukuru wechitungwisa Residence Trust muzvare Alice Kuvheya vari parunhare kuchitungwisa neStudio 7. Bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti nhasi makurukota ebato iri achaita musangano neNational Executive Council kupedzisa zvirongwa zvekongress iyo ichatangidza nemusi wechishanu mugweru. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvese zvamaererano necongress zviri mugwara, vachiti chimwe chezvinhu zvichanyatsotarisiswa zvichemo zvinobva kune vamwe vanhu vasina kufara musarudzo dzakaitwa mumamwe makongresi ematunhu ebato ravo. Tabata vaMafume kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nhasi tichange tichisangana makurukota eMDC neNational Executive Council. Taakusvika panguva yekuti tichipedzisa zvirongwa zvekongress. Taakusvika panguva yekuti tichiinda kugungano guru redu rinoitika pamakore mashanu ega ega. Saka tiri kuwana nhoroondo yokuti kugweru vamira kutigamuchira zvakadini, toinda takadini, vachenge vachiinda vanenge vachigara papi. Tichange tichiita malogistics, tichipuwavo panevo vanga vane zvichemo pane mamwe makongress akaitika zvinenge zvichinzwika. Tichangevo tichitarisa nyaya dzemathematic committees, tichinzwa maripoti ekuti vanhu vari kuda kuti tidini pakugadzira kongress yedu, sezvamunoziva kongress inobuda nemaresolutions kana zvitenderano. Zvitenderano izvozvo zvinofanirwa kubva muvanhu. Saka zviri kuuya zvichibva muvanhu. Taakutarisawo kuti tichihwa ripoti kune vaya vachatigadzirira maelection. Tine makurukota akasimba chose vari kukwikidzana, vanga vachiita madebates anova ivo kutaurirana vachiriudza vanhu vachipenengura zvavachada kuitira pati nenyika. Tichange tichireceivawo vanobva kunze kwenyika. Hatisati tataura mazita nenyaya dzeprotocol, but kune mapati akasiyana siyana achange achitishanyira vachifamba nesi murwendo rwatiinarwo pakongresi yedu iyi.
Nyaya yekudare redzimhosva yakatarwa masvondo maviri apfuura, pane chaingakanganisa here kongresi yenyu?
Aiwa iyi haikanganisi kongresi yedu, magweta edu ari kushanda nayo zvakanakisisa. Asi kongresi yedu haivhariki nani nani zvake, nokuti inoitwa after makore mashanu. Tisu pati yega yakaita kongresi yayo every 5 years kubva tichiumbwa. Hapana gore ratakatadza kuita kongresi. Hakuna ani nani zvake ane simba rekumisa kongresi yedu, nokuti kana tikaimisa iyoyo tinenge tisisina musangano. Musangano wedu unosangana gove makore ma5 pachirongwa chinonzi kongresi, hachimisiki.
Mutauriri webato rinotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano reSouthern African Development Community USA nezviro rakaita gungano kuSilver Spring mudunhu reMaryland muno muAmerica rezvizvarwa zvemunyika dzeSadak zviri muAmerica zvichifara kudya zvekumusha, kunwa nekuteerera mimhanzi. Umwe uyo akaronga mafaro aya ari chizvarwa cheZimbabwe muzvare Omega Tau Nezvi audza Studio 7 kuti pakauya vanhu vanoita zviuru zvitatu. Muzvare taonezvi anoti chakanyanya kumufadza ndechokuona vanhu venyika dzakasiyana siyana vachifara pamwe chete. Tabata muzvare taonezvi kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Sakai tiri kufunction inonzi Ubuntu Festival, ifestival yenyika dzeSouthern Africa dzeSADC. Saka ndokwatiri nhasi tichipemberera Ubuntu, kubatana kwedu kwatakaita kuno semaSouthern Africans.
Chii chamuri kuita pakuungana uku?
Pakuungana apa tine mitambo, tine mabhendi ari kuridza ekunyika dzakasiyana siyana, nefashion show, tine vanhu vari kutengesa zvavanotengesa zvekusona, zvekugadzira nemaoko, zvavanobika. Saka ii show yakangofanana neshow dzekumusha dziya dzatine tichiona vanhu vachiexhibita.
Makawanda here vari pafunction iyi?
Ya, ndingati ndofunga pane vanhu about 3,000 vanhu vakasiyana siyana vanobva kunyika dzakasiyana ndidzo dzemusadak dzemuno muafrica dzekuafrica nemaamerican.
Aronga musangano uyu kana kuti gungano iri ndiani?
Saka musangano uyu wakarongwa nebato rinonzi SAFU, Southern African Community USA, iro rinova bato ratiri memba. Saka tiri vamwewo vevarongi vemutambo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvauyawo zvakawanda?
Zvauya zvakawanda, vanga varipo vazhinji vachidya masimbi atasinawo nemupunga une dovi.
Mava kufunga kumusha muri kunoko?
Aiwa, takufunga kumusha.
Umwe wevakaronga gungano reSouthern African Development Community USA muzvare Omega Taonezvi ari parunhare kuSilver Spring neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mubepanau reChronicle mune nyaya pamusoro perimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, iro rinoti racheka hukama nesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, richiti ZCTU inonyanya kuita zvematongero enyika. MuChronicle mekare mune nyaya inoti sarudzo dzeZANU-PF mudunhu reBulawayo dzinonzi hadzisi kuzotambirwa nebato iri. MuDaily News mune nyaya pamusoro pomiriri wechegutu West muparamende vaDexter Nduna, avo vari kukurudzira kuti vana vasina pokugara kana kuti mastreet kids vapiwe zvitupa. MuDaily Mail mune nyaya pamusoro pevaimbo vemukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri, avo vanonzi vangangodzingwa muMalawi mushure mokupomerwa mhosva yokubatsira rimwe bato rezvematongero enyika kuti ribire musarudzo dziri kuitwa muMalawi kutanga mangwana chipiri. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ya, mangwana nakanaka veStudio 7. Muri kutaura naVodacom chinamurira ari paCape Town. Tinotenda chikuru chaizvo ne mashoko amatipa achibva kuna mufundisi vari kuCape Town vari kuManchester kuUnited Kingdom. Asi ndira kuti vatitsanangurire kuti hongu Mwari akada nyika akapa mwana komana wake mumwe chete akaberekwa ari mumwe chete, uyezve zviri kumbozama kureva kuti kudii kwatiri. Zvakatidzidzisa here kuti tive tichiita zvatinoda isu sevanhu kana kuti titevere madzimbani aMwari? Nokuti kana kati akaida akapa mwana komana wake, vanofanirwa kutsanangura ite profesi inofanirwa kuti idudzirwewo, tinyatso kunzwisisa kuti yakanzi tiite zvatinoda here kuti tipote tichiita zvitutu zvitutu, umwe noumwe oita zvaanoda, kana kuti akabva atitarira miganhu yatinofanirwa kutevedza. Mazvita henyu kana mukakwanisa kutipindurira pano ipapa.
Makadii vana mukoma Jonga, vana mukoma Blessing paStudio apo. Ndadzoka zvakare, ndambotaura zvangu nenyaya yavaFelix Ndweni. Hurumende yeZANU-PF ngairege kuita sevana vadoko pwere dzedza dzekuti kana dziri kumatakanana kana mwakati kwedu tahane nyama yemahane derere zvinotanga kugwa kugwira izvozvo. Ndikataura nchiti panyaya yemasankisheni akataugwa navanduweni. Vanduweni havakuisi mamwe masankisheni nekuda kwekutaura kwavo, ende vanduweni havasiwo vakambowisa masankisheni aripo. chinowisa ma sanction kuto washunguruza kwa vakutotanga kutoita ikoko kupera kwemazuva tichanzwa kuti vanhu veni vavo vachawanikwa vashaikwa sezvo vakaita taidza mhara ndozvinhu zviri kuuraya nyika saka zviri kureva kuti tichiri kure nekuti nyika yedu inake ende haifi zveyakanaka kana hurumende zanopefu iripo nyika haina kufa upfumi hwenyika hunoenda kumawere asi hurumende ndo yakafa nekuti kana achitevedzera zvinhu zvemashoko emunhu anotaurwa nemunhu hazvina zvazvinenge zvichireva nekuti mashoko chaiwo hapiti guri hurumende ende mashoko avanhu venhu hadani masanction kubva kune dzimwe nyika ivo pachezvavo iyo hurumende yezanopfeyo pachezvavo iye yakatotemegwa masanction namwari ekudenga ekuti haifi yakatonga nyika ikabudirira nekuda kweropa rayakadeura ndatenda zvangu ndini tonderai ndiri musouth africa mujobing cosmo city thank you so much
ndokuchinamidzaiva vabati vesudio 7 ine zita neizo gift mundeta notenda nebasa rimuri kubata ikoko ibasa rinobatsira kuti hazvo nyika yedu ina kumira zvakanaka vangadai vechitonzwa kutoti vanhu ava tofanira kuti tivaitire zvakati saka notenda nebasa guru rimunobata mweitotiudzawo zvinonga zvichitoitikawo kumweni
mangwanani vashamariri vestudio 7 mangwanani vateereri vestudio 7 mose indinoitwa simarashe ndinoda kutaura panyaya yekukwira kwemutengo muzimbabwe vanhu vezanupf vari kutaura kuti vachatora matanho kune avo vanenge vachikwidza zvinhu muzimbabwe asi chandinoda kuudza vanhu vezimbabwe ndechekuti kunyengedzerwa chaiko hakuna zvinoita vanhu vezanupf asi chiripo chavanoita chiripo chaicho chaicho ndechekuti mabhizimisi ose ari kukwidza mutengo ndeavo saka ndio vari kukwidza mutengo apa zvavari kutaura kuda kuvhara vanhu vezimbabwe kumeso kuitira kuti varambe upenyu hwavo huchienderera mberi ndinotenda nokuteerera kwenyu
muri sevashamarari vestudio 7 tinotenda nezvese zvamunoita munotipa nyuzi tinofara tinotirambai makadaro muchitizivisa zviri kuitika tinofara chaizvo nezvamunoita vese vatori venhau vestudio 7 vana jonakandimire tinotenda pane zvese zvamunoita rambai makadaro ndini James Chinebvute ndiri kuCape Town South Africa
ini ndinoitwa Peter Mzondi Makoni handizivi kuti nyika yakamira sei chaichaiko kuti vakuru vada kuedza kuti kudii kutungamira nyika hazviri kuti kwaiita zvakuda nevanhu because zvino zvine zvaita nyika izvi handifungi kuti hachiro ane chero mwana akaita sei akanongozvishoorawo kwani zvinongoshokwa nemunhu wese ka vanofanira kuzviaccepta uno isusa kuma takonewa nyika kuzvibvumira voga vakuru veda vamunangagwa kuti iini nyika ndaikonewa then otherwise kuputirwa mumachannels nekuti vakomana zvaakuitika izvizvi ameno vestudio 7 mungatibatsira wega kudai paionekwa kuti esadhaki gare pasi nenyaya yezimbabwe vakomana kuti zimbabwe yoitwa sei nekuti vakomana nyika ine iyaya haisina kunaka ndatenda hangu hei tibatsireiwo vanhu vesadhaki ndapota
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asine chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muguta reBelém kumaodzanyemba kweBrazil anoti nesvondo vanhu gumi neumwe, vanhukadzi vatanhatu nevarume vashanu vakapfurwa vakafa mubhawa. Chakaurayirwa vanhu ava hachisati chazikanwa, asi mapurisa anoti akabata umwe wevanhu vakaita izvi. Munyori weUnited Nations vaAntonio Guterres vashora kurwiswa muTimbuktu kwakaitwa mauto emubatanidzwa weUnited Nations ari kuchengetedza runyararo. VaGuterres vati kurwisa mauto anochengetedza runyararo imhosva, vakaudza hurumende yeMali kuti ikurumidze kubata vakaita izvi. Makaterera kuStudio 7, anemi muchirongwa Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbove mukuru wesangano reDecember 12th Movement vaRandolph Sims, avo vaizikanwa muZimbabwe saColtrane Chimurenga, vakashaya svondo rapera. VaChimurenga vaive mutsigiri mukuru weZANU-PF kubva vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiri kutonga. Vatsigiri veZANU-PF vaifarira nekurumbidza vaChimurenga, asi vevamwe mapato vaivashora vachiti vanotsigira kushungurudzwa kwevanhu veZimbabwe. Tabata mutsigiri weZANU-PF vaFrank Guni, avo vati ZANU-PF pamwe chete neZimbabwe zvarasikirwa negamba guru.
VaColtrane Chimurenga igamba ranga richisapota zvikuru hurumende yedu yeZimbabwe nemusangano wedu weZANU-PF. Munhu agara achititsigira zvikuru kwemakore akawanda kubvira nguva yavaMugabe kupinda kwakaita vaMunangagwa, tanga tiri tese matrenches tichirwisa kuti zvinodiwa nevanhu veZimbabwe zvakamirirwa nehurumende yeZimbabwe zvive izvo zvinoitwa. Saka tarasikirwa negamba guru chaizvo. MuAmerican anga akazvipira kuzvipa kana zita rekumusha kwedu rekuti Chimurenga, rinobva pana vaMurenga vakatanga hondo yekurwisa nemabhunu. Munhu anga akakosha zvikuru kwazvo kana takatarisa munyaya dzekuti kodzero dzevanhu vatema nekuzvisimudzira kwevanhu vemuZimbabwe.
Pane vamwe vanoti kunyange avo vanga vari vemasangano kurwira kodzero dzevanhu, vakanga vachitsigira zvinhu zvisina kunaka zvaiitwa neZANU-PF. Munoti chii kune vanotaura kudari?
Tingati vanhu ivava vakarasika nekuti vaChimurenga, Kotwani Chimurenga, munhu aitarisira kodzero dzevanhu vatema. Chisingazive vanhu vakawanda kunyanya vari kumusha ndechekuti kuno kwatiri kuAmerica vanhu vatema vanotarisirwa pasi, vachimbunyikidzwa nekudzvanyirirwa. Saka iye aiona zvaiitwa nehurumende yeZimbabwe kuburikidza nafoma president wedu vaMugabe, vaimisidzana nevachena vachivataurira kuti aiwa isusu tava kuzvitonga, hatiitwe izvozvo, hamungatiite kuuya kuzotitaurira zvekuita kunyika yedu sezvinhu zvakakosha, zvaipa pundutso neshungu kune vanhu vatema vangava vari kuno kuAmerica kana vari kune dzimwe nyika, kuti vaone kuti kana muchizvitonga musamirire kuudzwa zvekuita nevachena. Hongu vaitsigira bato redu reZANU-PF, hongu vaitsigira hurumende yedu yeZANU-PF iri kutonga kubvira nguva yaMugabe kusvika pari zvino. Asi toda kuti vanhu vatarise beyond the politics, vachiona kuti vaChimurenga Coltrane munhu aida kutarisa kuti kodzero dzevanhu vatema dzaremekedzwa uye vanhu vatema vanopiwa nzvimbo yavo sevanhu vakakosha, kungava kuZimbabwe kungava kuno kuAmerica.
Mutsigiri weZANU-PF vaFrank Guni vachitaura neStudio 7 vari muMaryland muno muAmerica. Tabatawo mutauriri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume, avo vati vaChimurenga havana chavakaitira vanhu veZimbabwe kunze kwekutsigira hurumende nebato zvaidzvinyirira vanhu munyika.
Tinoti pachishona afanaka toti nematambudziko, asi murume uyu ndoo vevamwe vanhu vainge vachichengetedza kudzvanyirirwa kwaiitwa vanhu veZimbabwe. Ndoo vavamwe varume vaipembedza vaMugabe nekupembedza ZANU-PF ichidzvanyirira vanhu. Ndoo vamwe varume vaipembedza ivo machinda ari kutonga iko zvino mudzvanyiriri mavo nezvavaiita zvese. Ndoo vaitiraya kuparidzira vachiita mademonstration ivo vaigara kuAmerica, asi vaitsoropodza zvikuru mukugara kwavanoita kuAmerica. Vaigara kuAmerica asi vaita sekuti muno muZimbabwe mune rugare, asi havana kana kuda kumbouya kuzogaravo. Vanhu vagara muAmerica vakafira muAmerica, asi vaishuvira maZimbabweni kuti vagare vari pasi peZANU-PF vachidzvanyirirwa, vachitambura imari ichipera sezvairi kuita iko zvino. Saka isu VMDC hatina zvikuru zvekuchema parufu rwemurume uyu. Murume uyu angari mushungurudzi, angari munhunza tunza, angari nhumbira tsime, angari vaya varume vanonzi vanobhongodza muto kusiya kwakaguta. Vaibhongodza muto wemuZimbabwe kusvikira pari zvino tichingori munyaya yekuda kuti tisunungurwe tigare zvakanaka semaZimbabwe.
Imimi kana makatarisa zvaitwa navachimurenga ava kuZimbabwe, munoona sokuti vane kodzero here yokunzi munhu anorwira kodzero dzevanhu?
Aiwa, anga asingarwiri kodzero dzevanhu, vairwira kodzero dzehurumende, vaiwira kodzero dzevaya vagere pamatafura vachikanda mafufu kune vari pasi pematebho, vairwira kodzero dzevaya vakafuta kudarika vanotonga, vairwira kodzero dzevaya vanoendisa vana vavo kunze kwenyika, kodzero dzevaya vanorapwa kunze kwenyika, kodzero dzevaya vanonotenga kunana England zvinhu zvinotengwa. Anga asingatauriri kodzero dzemuZimbabwe naari kutadza kutenga zvinhu nokuti mapurize ari kukwira. Anga asingarwiri kodzero dzemuZimbabwe naanotadza kuzvirapisa nokuti muzvipatara hamuna mishonga. Munhu ainge akarerekera kune vaya vanotidzvanyirira, kune vaya vari kudya vega, kune vaya vari pamusoro pematafura. Saka haiwa, hakuna kurwira ruzhinji rwaita kana kuti kodzero dzevanhu. Airwira kodzero dzokuti avo vari kudzvanyirira varambe vakadzvanya vaya vanotambura.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Magokora, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vagari vemuchitungwiza vanoti kanzuru iri kuvapa magwaro ekubhadhara mvura asi hapana ari kuverenga mamita emvura. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti zvichemo pamusoro pezvakaitika pane dzimwe kongresi ematunhu ebato ravo zvichagarirwa pasi kukongresi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nichiti moswera zvakanaka.